Vashitaura nebatori venhaupa muzinda webato ravo paHarvest House nhasi, munyori anoona nezvematunhu muMDCT vaBlessing Chebundo, vati makanzuru mazhinji ari kurasikirwa nemamiriyoni emadhora anoraudzira zvichitevera kusabhadhara kuri kuita mapazi ehurumende mazhinji mari dzaanofanira kubhadhara kumakanzuru.
Saka zvazvinoreva ndezvekuti zvemakore ose ari kupfuura hurumende haisi kubhadhara madepartments ese anoritirwa, mapurisa, masoja, maministry departments, maofisi avo nemaofisi zvanenge vachishandisa imomo havasi kubhadhara. Saka mari idzodzo dzoita sekuti makanzuru edu kana oda kuti achipa service kuvanhu okundikana kuti mari dzakawandira kuhurumende havachagona kudaro kuti hurumende haisi kubhadhara. Over and above that, kune mari inofanira kubva kucentral government ichienda kumakanzuru. Kakaita saministry of health yaisikapiwa budget netreasury inobvisa chimwe chikamu chichienda kunoritira mahospital ari mumakanzuru. Vanana zinara vanofanira kubvisa dzimwe mari dzinoenda kuti makanzuru anomendena maroads kumaindastry kunobva mari kauno kumabasa uko kunogara vanhu kwaukoko vachiomanidza motikari hakuna chiri kuuya. Saka madepartments akawanda anofanira kuti ape service haasi kupa, madepartments akawanda anopiwa riritiro nekanzuro haasi kupa. Saka zvotisiya tava panguva yakaoma kuti makanzuro namakanzuras akwanise kuriritira.
Vachebundo vatiwo izvi zvave kukonzera kuti makanzuro mazhinji munyika atadze kuwanisa vagari kugara kwakanaka.
Asi chimwe chanyunyuto chabuda makanzura ndechekuti zvokwadi chiri nomuriri waiharegedzi chombo wanisa pakupindira munozanyaidzana mahachi muno muHarare dzokuita zvinhu zvinoumwero pamusoro unotaridza kuti havasi kuadministra mari zvakanaka iye anopindira ichi musadaro. Saka makanzuro angai zvinotogadzira sei izvo zvakadaro. Saka semusangano tavaimbisa kuti tichaedza kuita zvose zvatinogona sepati iri official muZimbabwe kuti tigadziridze tichinetsana neZANUPF nemhindu dzakasiyana-siyana kuti vawane mwero wokuadhiresa zvinhu zvinozvinakira vari veZimbabwe.
Vachebundo vaburitsa mashoko aya zvitevera musangano waitwa nemutungamiriri webato ravo vaMogheri Tsvangirai nemakanzura ese emunyika akasarudzwa akamirira MDCT. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.